Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvitape 18/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. China yapa Zimbabwe zvombo zvehondo zvinosanganisira motokari nepfuti. Zvombo izvi zvagashirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nasi tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume ava vachangobva kuburitswa mujeri rechikurubhi Maximum. World Bank inoti hupfumi hweZimbabwe huchakura zvishoma gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. China yapa Zimbabwe zvombo zvehondo zvakawanda zvinosanganisira motokari nepfuti. Zvombo izvi zvagashirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kubva kumiriri weChina muZimbabwe kuInkomo Mechanized Brigade. VaMnangagwa vatenda China vachiti ndisawira mukuru. Mauto eZimbabwe ave nemakore achitatarika kuwana zvombo kubva kunze sezvo Zimbabwe Defense Industries yakatemerwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica naana Britain nenyaya yekuti mauto enyika anopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Maciem.
Zvinhu zvakadai so zvinhu zvinotityisei panguva yatiri yatikuona kuti iko zvino Zimbabwe yacho hurumende iri kunetsana neatingati macitizens vanhu and uyezve military yacho iri not in good standing in terms of yatingati professionalism yavo. Panguva pfupi yapfuura muna 2018 takaona masoja achiiswa mumastreet achipfuura vanhu achipfuura vanhu and nyaya idzodzo dzahatsati dzatongwa nanhasi. And panguva yemaelections iyoyo toziva kuti masoja nevamwewo vanoshandiswawo zvekare kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu muZimbabwe. Saka kana zvinhu zvakadai so zvakuchipuwa atingati mauto edu emuZimbabwe panguva yakadai so zvinhu zvinotyisa atingati maordinary citizens akaita sei.
Asika Zimbabwe iri kuti hapana chakaipa pakupuwa zvombo zvakadai ichiti zvinoratidza kuti ine ukama hwakasimba naiyo China.
Kuumbiridza atingati mauto enyika vachipreparea atingati kuda vanhu vangabve kunze kana kuti hondo zvinhu zvisina kushata. Imwe neimwe nyika ine atingati mabuto awo ainoda kuti ive achiva equipped ne atingati ma set of the art equipment kana kuti ma new equipment and so forth. But tichitarisa Zimbabwe imamiriro yakaita Zimbabwe haina kana yatingati tarisiro yokuti ingarwisane neimwe nyika. Hapana kana tarisiro yokuti Zimbabwe ingave ichienda kuhondo nedzimwe nyika kana even kudeploya kune dzimwe nyika kuti vainoita yatingati ma peacekeeping. Hapana atingati it's a major event iripo. Saka kana zvinhu zvakadai so zvichiuya especially zvamataura izvi zvokuti maarmed vehicle masniper nezvimwe izvi izvoita senge zvombo zviri kutounzwa kuita senge Zimbabwe iri kugadzirira kuda kutoenda kuhondo. But isusu tichiona semacitizens sevanhu isusu toona senge mauto edu anotori nehondo nevanhu vari kuda kuzama kuda ku taura kuti hurumende iri kutadza pakadai sei kutadza pakadai so.
Pasi pemutemo mauto anofanira kushanda sei chaizvo?
Haafanirwe kuva achizvimbova atingati mumacivilian activities kana kana civilian policy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica.
The Voice of America.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vakawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva musi wemuvhuro panyaya yavainge vatongerwa kugara mujeri nedare remagistrate kwemakore matatu vakazoburitswa muchikurubhi Maximum Prison nezuro. VaNgarivhume vange vanzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira kushora hurumende muna 2020. Asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasirai kuenda namai Fatima Maxwell vakati hapana mhosva yavakapara mushure mekunge vapedza mwedzi misere vari mujeri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanisina kusununguka inzvimbo ine matingati maconditions akaipa zvakanyanyisisa. Vakandemiri akanyanya kushapa zvakanyanya, saka takatitina kana kugare zvakanaka zvekuti kana semi sapolitical prison zvanga zvakanyanya kutondiomera kusvika ndazotaura zvame kuti hazvifaniri kudaro, ndinofane kuva mushinga unofanana nevamwe vese. Ndopi vakazotange kuchinja vachifananidza nekuendesawo kumasection aiendeswe vanhu vasungwa vakafanana nevamwe vese vakaita semi.
Tichitarisa magariro amaita vasungwa wezvematongerwo enyika, vamwe vanonzi vabayiwa majekiseni asingazivikanwi kuti ndeyei nezvimwe zvakadaro, mune zvimwe zvamakasangana nazvo here zvakadaro?
Chatinongosangana nacho chendakanyatsokuona ndechekuti vasungwa wezvematongerwo enyika munonga mune zvamukwanisa kuti vanokutyirai kuti hamuiti chakati, hamuiti chakati, mufane kudai, hamufani kuenda seipapo kuti vanondishanyira vaiye kucondemn section. Hazvii izvo zvaiitirwe musungwa umwe wese. Zvekuzoti majekiseni hangu izvo aiwa handina kusangana nazvo nekumwe kushungurudzwa kwakadaro. Ini chandakaona ndezvekuti ndakatombora kuenda kueducation kulibrary ndainzauri ndimazuva ekutanga ndaifanira kudzidzisawo semunhu akaite masvomu. Ndaifanira kudai ndakaita teacher woman ndichidzidzisa vamwe vasungwa, asi ndakarambidzwa vairamba vachitinyira kudaro kuti iri musungwa wematongerwo enyika vaitya. Pakutanga mazuva ekutanga kuchechi chaiko ndakachirambidzwa kuenda kuzaubudi kuende kuchapel palunch hour nekuda kuonzi musungwa wematongerwo enyika. Asi zvese izvozvo takazogare pasi navo tikataura navo kuti hazvifaniri kudaro, kwabva vanditendera kuti ndiite zvimwe zvezvimwe zvacho kunze kwekudzidzisa ndokwakazoramba vachiramba kuti haungadzidzisi vamwe vasungwa nekuda kuonzi musungwa wematongerwo enyika.
Toona kuti makagara mutirongo kwemwedzi misere makazochenurwa nedare repamusoro kunzi hamuna mhosva kubva pekutanga makanga musingafaniri kunge muchienda kujeri. Makanzwa sei nemutongo iwoyo?
Izvi zvinobva zvatidza judiciary system yedu kuti ine dambudziko kureva kuti state yakaita judiciary capture zvinogara chitaura nguva dzese kuti no matare edu akabatwa akatorwa neexecutive kuti ashandiswe sechombo chekurwisa veopposition vemapati anopitisa. Izvozvo ndo chaizvo chaizvo zvakaratidza nekuti kunyange petakapuwe mhosva naferesi chakanyuka zvanga zviri pachena kuti hapana humbowo hwaunzwe kudare hunokodzere kuti ndiwane ndichipomerwe mhosva.
Mune matanho hamuchatora here?
Eka aindimirira Profesa Labvo Madhuku naMoses Ngomo vakati vari kuode process yekuita suu kana kutore matare mhosva kuti atikombanzete nguva akasibira. Saka izvozvo zviri mugwara vari kuzviita iko zvino. VaMadhuku vakafamba vakaende kunze kwenyika asi zvinhu zvavari kugadzirisa kuti tizviite.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Banga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank raburitsa gwaro rinoratidza kuti upfumi weZimbabwe huchakura zvishoma nezvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% gore rinouya. Gore rapera upfumi hwakakwira nezvikamu zvina kubva muzana nechidimbu kana kuti 4.5%. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvunhu munyaya dzekurima nezvicherwa ndiyo iri kunzi iri kupa kuti upfumi hwenyika husamire zvakanaka. Mukuziya nezvegwaro iri, Tabata Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
World Bank vatarangura kuti 2024 igore runga rakatiwo mei zvakati simbei kupfuura 2023, nekuti kune drought yatakatasana chekutiona tese kuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Saka izvozvo zvinodzorera kumashure mafambiro eupfumi hwenyika. Chichipiri, maprice emacommodities zvaya zvitingati zvicherwa zvedu zvatotengesa kunze kwenyika zvichanga zvichiona mari iri pasi, nekuti China inoipa number one pakutenga chigadzirwa inonge isi kukurawo zvakanaka nenhau yemakakatanwa anonge achiita naanaamerica and also nekuti matambudziko acho asangana negeopolitics dzakanganisa upfumi hwekueurope unova kumaketi yechina zvakare taitasa russia ukraine wo.
Ko, kuwedzera kweupfumi nezvikamu zvinodarika zvitatu nechidimbu kana kuti 3.5% munozvionawo sei?
Figa yakaratidza kuti nyika yedu icharidzikei iri pasi zvakanyanya petageti yakapiwa naminister of finance yekuti tisvike kuupper middle income 2030 taifanira tichigrowa ne7%. Saka zviri kuratidza kuti nyika ichanga ine matambudziko. Chinongonyevenyutsa ndechekuti tine positive growth iri kufungidzirwa, asi tinozoona itasvika kuti tinozoikwanisa kuibata here, nekuti pamwe pacho anonzi maforecast or maestimate. Tazosvika ikokoko tinokwanisa kuzotosa taona 1%. Inini pandiri kugere panapa handisi kufunga kuti tinokwanisa kuona 3.5%.
Asi muzvinafundo mugano, kana Zimbabwe ichinzi iri kukwira nezvikamu zvinodarika zvitatu kubva muzana kana kuti iyo 3.5%, inenge ichibva papi chaizvo? Nekuti vamwe vanoti upfumi huri pasi zvakanyanyisa, zvekuti kukwira kweupfumi kwakadaro hakuna zvakanyanya zvinogona kubatsira.
Inonge ichibva kumasectors. Chinoitika nyika yedu yeupfumi hwenyika kumira kuyakaita 60% yeekonomi yemaservices. Saka nyika yedu iri kubhenefita nyaya yekuti ine 60% yemaservices. Tourism iripo, education iripo, retail and wholesale iripo. Education haikanganiswi nedrought. Tourism haikanganiswi nedrought. Vanhu vanongoshanya vachiuya. Saka izvozvo zvinokombanzeta kakusafamba kakanaka kuita agriculture nekumining. But dai yanga iri 3.5% of an elephant yanga yakanaka, taitofara naye zvakanyanya. Zvino i 3.5% yegonzo, nekuti ikonomi yedu haisi kukura, ingori pa 20 billion.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano, vanoshanda neDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. ZESA iri kuyambira kuti magetsi achanyanya kushomeka munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mumashoko kuvatori venhau, ZESA yati mvura iri mudhamu reKariba yadzika zvakanyanya zvekuti yave pazvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana kana kuti 11.84%. ZESA inotiwo izvi zvapa kuti gwenya remagetsi rekuKariba ringogaya magetsi anosvika mazana matatu kana kuti 300 megawatts, kwete anodarika churu chimwe chete kana kuti 1000 megawatts anotarisirwa nguva dzose kubva kuKariba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata imwe Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Calvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa.
Kuoma kwaita nyika dziri kuchamhembe kweAfrica kana Southern Africa idambudziko guru rinosanganisira kuti mvura ichange iri shomani sezvamataura mucaribbean dam and tinoziva izvo kuti mvura ndiyo inobatsira pakugadzira magetsi ehydroelectric power saka naizvozvo kushomeka kwemvura kune dambudziko guru pakuti magetsi akashayikwa ndiyozve anoita kuti maindastry afambe saka naizvozvo kushomeka kwemvura uye kudzikira kwemagetsi achagadzirwa kubva kucaribbean zvichabata-bata zveupfumi kusanganisira kubva kumaindastry kuenda kuvarimi
asi zvii zvimwe zvingaitwe nehurumende vamudzingiri kuti nyika ikwanise kunge iine magetsi kana kusina kunaya
kumagetsi emudzimba ndinoanza kuti rinogona kuva riri zano rakanaka zvikuru kuti kana zvichiita hurumende ipe kana tingati mabenefit kuvanhu vanenge vachida kuisa masola panels nokuti vazhinji zvezvo ukatarisa munogona kutenga masola panels kudzimba diki nezvimaindastry zvitokotoko vanogona kukwanisa kukurudzirwa kuisa masola ezvezvi kune ma5 kv ma3 kv ma10 kv patakamboita umwe musangano kuno kusouth africa kwa3 zvakaonekwa izvo kuti vazhinji vakaisa masola pamusoro pedzimba dzavo vakabatsira zvikuru chaizvo kuti dambudziko remagetsi rishomeke
ko panyaya yemarasha apa munopaonawo sei kuashandisa kugadzira magwenya emagetsi
tinoziva kuti kune dambudziko guru riripo mazuva ano ekuti nyika dziri kunzi dzichirega kushandisa anonzi mafossil fuels nenyaya yekuti ari kupoluta nyika but kuona kwangu tinoziva kuti munguva diki matikati in the short run zvavanogona kuita ndezvokuti vanogona kugura mutemo wegreen energy wekuti tinoda kuti nyika dzishandise masimba akachena sezvakaita wind newater womboshandisa marasha uwedzera ingati electricity iri munyika kuti maindastry akwanise kusimukira akwanise kuendera mberi nokuti nyaya huru chaiyo chaiyo pamunyika inyaya yekuti voruzhinji vawane chouviri kuwana chouviri kweveruzhinji ndokunoita kuti nyika iende mberi uye nyika iwane zvainogadzira zvakawanda
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Calvin Mudzingiri vanodzidzisa pauniversity of the Free State vachitaura vari parunare kusouth africa rimwe sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN riri kurudzira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo pachikamu chinopa mapato ezvematongerwo enyika masimba ekudzinga nhengo dzedare reparamende nemakanzura kana kuti marecalls izvi zvinotevera kudzingwa kwevamwe vari mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change navasengezo chavangu avo vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri asi mutungamiri weTCC vaNelson Chamisa vanoti vachavangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ezvavari kuita mugozeya nezvekurudziro yezesini tabata sachigaro wesangano iri vaAndrew Makoni
izvi zvakakosha takaona takanyatsotarisisa zviri kuitika nemarecalls aitwa gore rino uyezve makore maviri nematatu apfuura marecalls ari kuitwa aya ari kupandidza kuti mapato ndo ari kungofunga kuti nanga asaita zvinodiwa nepato saka taakumuwisibhura kubva kuparlamende kana kubva kumakanzuro pasina kana kumbonobvunzawo avo vanenge vakavhotera vanhu ava saka tarisa patinenge tichienda musarudzo tinenge tiisarudzo takamiririra mapato edu asika kana tasarudzwa tamamembers of parliament yeconstituency yese kana kuti avacouncilor wewadhi yese kureva kuti tinenge tichimirira zvido zvevanhu vari muwadhi kana kuti zvido zvevanhu vari muconstituency zvino takatarisa marecalls edu mumwe anenge akangogara muofisi ongopuwa kuti uyu handichada kumuona mubato rangu kana kuti handichada kumuona ari muparliament ongonyora chitsamba kuna speaker of parliament kuna president wesenate kana kuna minister wa local government achiti taakurikora munhu iyeye zvinova zvinodzora kumashure demokrasi dzedu munyika.
Totarisawo imwe nyaya muri kusimudza ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kunyoreswa. Sei muri kudaro?
Tinodarozve takatarisa kunyanyanya zviri kuitwa zviri kuitika mu-CCC nokuti gore rino ndo mune bongozozo imomo mune ari kuzviti interim secretary general kwozoitawo CCC yacho iri kutiwo yakamirirwawo napurezidendi wavo vacho vaNelson Chamisa. Tinoona kuti matambudziko avari kusangana nawo mupolitical party yavo ndeyekuti hapana ari kunyatsoziva kuti zvakamira sei mubato iroro, mastructures avo akamira sei. Takatarisa nyika dzinoita political party registration dzinenge dzine maregulations anotaura kuti bato rinofanira kunge rakamira sei mastructures acho, kunyanya vasinga prescribe kuti munofanira kunge muna president, vice president kana chimwe chimwe, asi kuti mabasic structures anofanira kunge akamira sei. Uyezve kuti bato rinogona kusazova bato zvaita sei. Nekutamenda sei makaenda kuna kunyika dzakaita samakenya uko kunotoona register of political parties akasiyana atikati organization inoorganiza maelections kukenya yakafanana nezvek.
Takaonawo vanhu vashoma-shoma zvikuru vachienda kunovhota, chingava chikonzero chei?
Vazhinji vari kushaya nawo kuti iwo maelections acho aya anobatsirei kana vatavhotira vachingobviswa nepeni zvakadaro, ungonyora tsamba achivabvisa kubva muzvigaro zvavo.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari paRunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives muAmerica riri kutungamirirwa nebato remaRepublicans rinonzi riri kushanda zvakasimba kuti rione kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats vaferefetwa vachipomerwa mhosva dzeuori kana kuti impeachment. Mutauriri wedare iri vaMike Johnson vemaRepublicans vanoti vanhu vakawanda vari kuvabvunza kuti chii chavari kuita pakuferefeta vaBiden. Asi vamwe mubato ravo vanoti kupedza nguva nekuti hapana umbowo hwakati tsvikiti. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuyambira kuti muSudan muchaita nzara inotyisa zvichitevera hondo yakatanga muna kubvumbi gore rapera. Izvi zvapawo kuti chikafu chidhure zvakanyanya uye vanhu vatadze kurima. United Nations inoti uwandu hwevanhu vari kuda chikafu hausati wamboonekwa munhoroondo yenyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa chikwata chevana vane makore ari pasi pegumi nemapfumbamwe chemutambo webasketball icho change chichishanya muno muAmerica nekuCanada chichitungamirirwa nechikoro chezvemitambo cheZimbabwe Platinum Sports Academy chiri muHarare. ngati nzikwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 nemukuru we Zimbabwe Sports Academy vatendai mukuru wa
chinangwa chedu ndechekuti vana vatiwa expose vaono zvinyowani. We used to go kunana South Africa and Europe, but as you all know, kuti basketball kumusha kwayo ndiko kuno kwa America. So kuya nawo kwataita tikuhostwa nepartner yedu inonzi Trick Sports, which is based muno mu Washington DC.
Icho chikwata chamuina cho chevana ndechevana vaberekwa kubva kuZimbabwe kana kuti vakasangana nezvizvarwa zvimwe zvemuCanada.
Aiwa, yese ndive muZimbabwe, vakakurira muZimbabwe. Vana vatiita sarudza muzvikoro zvinenge zvichitamba mutambo webasketball muzvikoro zvemuZimbabwe pamatournaments aya anoitwa aye. So ndopatinoendawo seZimbabwe Platinum Sports to identify talent, then tovapa opportunity yekuti pane mukana uyu wokuti vano expose vachionekwa neve macolleges ekuno futi kuAmerica. So vana vese ndeve muZimbabwe vanopinda zvikoro zvemuZimbabwe vese. Ndeke kutanga kwedu kutouya ipapa pane team. So we are also hoping kuti as we go into 2024 manumbers edu achazotikwirei. Takutarisa nemukana yatinenge tavavhurira vamwe vari pano vacho kutoti vamwe vacho vatori nemapositives avatoita. So we hope to learn a lot from this, and then 2024 will be bigger and better.
Tichitarisa iwo vana vari kutambirawo sei mukana wamo avhurira uyu?
Yeah, I can say kuti they are over the moon in terms of appreciating what has been offered to them, because these are rare opportunities, as you know. Kuti kuya kuAmerica isidambe. So tiri kungoti mukana watavavhurira vana uyu vari kufara nazvo. And mukana wavawaniswa usati wambonyaya kuoneka muZimbabwe.
Munovasarudzawo nemutoo upi?
Isusu tine masatellite coaches, vaya macoaches anenge ari muprovince maguta edai. So ivavo ndo vanoenda vanovezviso redu panenge pachiitwa mitambo iyi. Vonyora mazita avo vaatumira kumaofisi kwedu. Isu tochizodzikisa gejo racho kuti tochingenja vabereki nezvakadaro daro kuti tichisimudzira chirongwa chacho chekuti vauye. So tinenge tinawo macoaches varimo in the 10 provinces vanotibatsira kuti tiwane tarenda rakanaka rekuti tiuye naro kuno.
Munongotarisa mutambo umwe chete webasketball here kana kuti munotarisa mitambo inoitika muZimbabwe?
Ndofamba nemitambo mitatu kunyanya, but tiri kutarisira kuti 2024 tichazotiwedzerei. Yatinonyanya kufamba nayo ndiyo basketball nesoka. But next year 2024 tukutarisira again kufamba ne cricket ne rugby. So tukutarisira kuti vana vemuZimbabwe hatidi kuti vasaririre pama opportunities anenge achivhurwa nevave kumhiri kwamakungwa. Saka tichange tichitarisa mutambo werugby kuti unge uri mu 2024.
Etotarisa iro rwendo rwamauya muno, vana vatamba nezvikwata zvipi zvamungataura nemazita kana matunhu amashanyira muno muAmerica?
Pari zvino vatamba nezvikoro zvina. Chimwe chacho ndicho Washington DC International School, nezvimwe zvitatu zvinowanikwa muMaryland nemuVirginia.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Platinum Sports Academy vatendai mukuruwa vachitaura vari parunare muVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutaura nezvenhaurirano dziri kuitwa neZimbabwe neBotswana kuti pashanyiranwe pasina mavisa kana kuti magwaro ekufambisa kana kuti mapassports pakati penyika mbiri idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. China yopa Zimbabwe zvombo zvehondo zvinosanganisira motokari nepfuti. World Bank inoti upfumi hwenyika huchakura zvishoma gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze. Isindebele.
So who is it?